Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chishanu kurume 29/2019. Mutumbi yevanhu gumi nevatanhatu inofungidzirwa kuti yawanikwa kuchimani-mani nembwa dzinofunidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa. Vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuwanikwa kubva pakarohwa nzvimbo iyi nedutu mupengo idai. Vanhu vochema-chema kuchipinge kuti havasi kuwana chikafu kunyangwe masangano anobatsira nehurumende achiti chikafu chiri mumatura. Zvikoro zvinovharwa kuManicaland nenyaya yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone idai. Veritas yoendesa ZBC, Herald nedzimwe nepfenyuro dzehurumende kumatare nenyaya yekusapa mapato ose mukana munguva dzesarudzo. Makundano e2019 Castle Lager Premier Soccer League ari kupfungaidza utsi. Svondo rino FC Platinum ichitarisirwa kutora mukombe uyu zvakare pachapera mitambo. Muchirongwa cheLivestock na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kuManicaland, vamwe vachichema-chema kuti havasi kuwana chikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.